Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. VaGutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora paTwitter yavo. VaGutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navaGutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai Biti. Tabata vaGutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izoi nema Evans. Vanhu vanongotaurawo dande mutande randakanyora padande mutande reTwitter. Kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndakanyora mazuva maviri matatu apera padande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa reutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokudawa nezvinge fonyora vanyori vemapepanhau nemi zvona Evans. Kuda munemi zvenge makupainda application dzenyu. Ndoda kuti ndirefere iwe ndofunga ukaonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvendingawedzera kana kubisa. Ndichida kutsinhira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kuna Faji tiri kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa. Izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti. Isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni. Toda kugara nevanhu tichichangana vanhu titori muvanhu izvozvi.
VaGutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Kwazvo ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times. Ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara Evans. Tichingotaura izvozvo ina handitoti kana zvandinoenda taura ka handiwanzi kungopenda penda. Ndokuramba rakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yata tichinzwawo nekuona titeverera iyi toti yadzikama kai.
Iri kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMDC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege vamakaya kuAmerica uko kwamakaya nendege. Ndege chiroyo maBoeing kana maAirbus kune imwe nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ndege yoda kudonha asi haidonhi. Saka zviri kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zviri kutaurirana.
Mashoko enyu amungasiyiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko andinoda kusiyira mhuri yeZimbabwe yakati rera pari zvino pane pinyiro yavanhu yeStudio 7 ndekuti Zimbabwe inoda utongi hwechekeresi. Inoda kuti pataitwa maelections vose vaya vakaregista ngatibudei nehuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remdc.
Mutauriri weMDCT vaObet Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri muMDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichitevera kushaya kwavamogen tsvangirai. Gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nengo dzeAppeals Tribunal iyo ichaongorora gakava riripo. Yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato. Nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavaLove More Kurotwing mushure mekunge kambani yavo Canadian Miners yatorwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vaudza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda aya zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu ndiyo mari yatawana kusvika parizvi.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuva pamukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekurussia yeDTZ Osgio vaVictor Kusler vaudza komiti kuti vakakatyamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016. Vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedanho iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita. Vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyahuye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Ndetembechi Yangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization ni inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu, zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu, nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatsana nazvo gore rino?
Musangano we Girls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclub evanasikana. Kutaura kwatiri kuita tine 34 maclub munharaunda yeZimbabwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclubs basa ravo ndeyekuti vana vanouya vachisangana awanikwe muzvikoro, anowanikwa macommunities vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojekt ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, atinoti income generating project, anovabatsira ivo kuti vakwanise kusumuka kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October, nepane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinondaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana nawo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunity tinge tinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vamugeni tsvangirai vachishi mhosva yatakaona muchinyora padande mutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi. Munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chii?
Kunyora kwandakaita paFacebook ndainyora ini ndakanangana nechirikadzi Eliza ndichimuti ndinoda kutindiwane nguva yekuti ndivabate maoko semunhuwo akangofanana nevamwe uye ndigowanawo mukana wekungoti munhu wese anenge afirwa kunyanya vanhu vakadzi matambudziko atinosangana nawo mazhinji kubva dzimwe nguva kubva kuhama dzimwe nguva kubva kushamwari asi apa ndakangofiira kuti semunhukadzi kana zvakangokodzera kuti ndiwane nguva yekungogara navo pasi ndingotaurawo hedu nezveupenyu nezvezvimwe zvinhu kuti munhu awane kunyararidzika nekuti kunyaradza kunobva pakasiyana siyana ndochanga chiri donzo redu ndakatarisana nebasa randinoita ndozvinhu zvatinokurudzira kuti isusu ngatipananei support and support yedu inoya pane nzvimbo dzakasiyana siyana tinoandastendawo support yacho pane zvakasiyana siyana so inini kunyora kwandakaita sindakanyora semunhu anoshanda nevanasikana anoshanda nemadzimai kuti aiwa munoi zvakanyanya kumuremera ndezvekuti wakanga akangoroorana nemunhu ane nzvimbo yepamusorosoro saka anobva atarisirwa nevanhu vakawanda saka ininiwo semunhu semudzimai ndakangofunga kuti hapana chakaipa kuse zvatinongoitawo nemamwe madzimai atinoshanda nawo vakawana matambudziko avanowanika tinonogara pasi dzimwe nguva dzimwe nguva todya nzungu dzimwe nguva tinofamba dzimwe nguva tinongokurukura kuti vange vachikwanisa kutaura zvavanenge vasangana nazvo but kungopanana mashoko enyaradzi.
Matima wana mukana here wokutaura naivo amai Elizabeth Shangirai?
Aiwa handisati ndawana zvangu mukana handisi kuda kuti ndimhanyire because munhu anenge ashayikirwa zvizhinji zvinowanikwa urongwa hwakasiyana siyana pamusoro pazvo ndiri mukatoriki saka ndazonzwa kuti kune muteuro wemisa uchaitwa kubva kwavo musi wesvondo saka semunhuwo anopinda chechi navo ndinokwanisa kungoendawo ndongonoitawo misa navo ndingovaonawo sezvaanenge vachitiwo nemumwe munhu wese sezvatinongoitawo kune mamwe madzimai akasiyana siyana patinosangana nematambudziko akadai kana ndakavatarisa handisi kunyanya kuvatarisa ndakati mudzimai wavatangirai ndikutarisana navo semudzimai ashayikirwa but uremu hwake hwakanyanya because munhu waanga akaroorwa naye anganenzi chinzvimbo chepamusorosoro saka dzimwe nguva zvinorema zvinoti wandei.
Aiwa pakanaka, tombodzokera zvedu kusangano renyu kuti vanenge vari kuda kuita mapurogiramu amataura aya vanokuwana ikupi?
Isusu tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana tiri kuglenview muHarare vana vedu vanosangana paglenview 2 masaturday toti kumupakose vana vanosangana pacommunity hall toti kudomboshava tinowanikwa kwamungati vanosangana paho zvakare kana kutagarira village koti vamwe vanosangana kwanyamandi vamwe vanosangana kushowground vamwe vanosangana kunonzi kupote vamwe kwamoni sezvoita vamwe vanosangana kugope kwachimbelele nevamwe vanenge vari kublawayo vanosangana kucaudry park saka inzvimbo dzakasiyana siyana asi kune vaya vanokwanisa kuenda pamastylesite vakaenda papeji yedu yefacebook yakanzi the girls legacy vanokwanisa kunge vachiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti ivo vanenge vari pai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare. Mukutarisa nezvechikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Aiwa makadii vateereri?
Aiwa vateereri, tinoimba vapenyu. Vangada kunzwa sekuru Sibanda pamusoro pechikoro cheZinata kunoyo kwamunodzidzisawo zvakare imi. Tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata.
Kwadi chikoro chedu ichi tingati chakatanga naprofesa Chafunduka 1999 saka takachirambozoti mirei nguva ya2007 saka takachitanga gore rapera 2017 nauno 2018 takatotanga chikoro ichi apa takavhura muna February saka dzidziso yedu yatinodzidzisa todzidzisa African traditional religion, todzidzisa African culture, todzidzisa African traditional medicine, todzidzisa African traditional healing, urapi hwedu hwechivanhu hunorapa sei, to godi safu matiro edu etika watoti godi mwari wedu shikirwa nga zeri zini witchcraft tofundi safu tozoro bata kutika na tuzuhe rufu kutiwe death inotorwa sei rufu mutika zeri zechivani maafrika nekotza anotongwa sei mene jainzi kwa sei matote nga zikupo inoshanda sei mutika zeri zechivani tofundi safu nizu shopitipa chikoro chenda tofundi safu maruzi mishonga ya tinuwana kupakuma plants ya tinuwana kupakumu kumukaya ya tinuwana kupakushiri mishonga ya tinuwana kupakunyoka mishonga ya tinuwana kupakana kuhove kuna kala sinyo pururuka zese zuzu tenda puti kuti mishonga ya tinuwana imoe ya kapalane ilitosho ya kapalane ya mifuwira ya kapalane iwe ili creative ya kurapa kwa ime ya petunari ya tinuwana puti nenge ya tinuwana mwombe zedu kana zinda kana tuwana pasee muka zedu kwa ine mapoezi tofundisa kuti zvese izvo zvoenda kuti tonofundisa kuti zvanambuya nyamukuta mamuti waivi kukuru wako yakata yakatwa zvinorowa sei shopera kushoperwa sei tinozvifundisa kuti izvozvo.
Saka vana vanopinda uchikoro chenyu ichi vana vechikoro vechidiki here kana kuti vanhu vakura vamuri kuti vana vechikora uye vanobva kupi?
Tinotora kubva pamakore anotangira pa 16 years chienda mberi kasari munhu anokwanisa kuverenga nekunyora hatinei zvedzese maqualification zvekuti academic qualification kasi kana unawo zvinokubatsira futi mudzidzo yacho.
Vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here dzechikoro?
Ya, nokuti zvanoita program yedu inoita kwe 6 months vanenge vachibhadhara $40 per week asiri $10.
Muri kuwana vana vechikoro vakawanda here vanouya?
Vana vechikoro vari kuti wandei vanouya ndikati chete inyaya yekuti vamwe havasi kuziva nekuti takachitanga muHarare pared cro 98 Cameroon kuti tichitarisire vantu kutonetwa nevanhu vemutare Bulawayo Masvingo kasi ikoko tine mahofisi yedu ari ikoko kasi chikoro chedu chatangira muHarare ndopatakatanga imo saka tine kare retarisire inge tinoenda futi mumaprovinces ese kuti vese vakuti vatiri kutoba kuti kune vamwe vana vari kunara mutare vamwe vari kunara Bulawayo vari kutochema kuti sei kusauti kudo kuno kuchikoro tikati tifambe matv ese.
Saka vanhu vanozobatsirika nemutoo upi sekuri sibanda vanenge vapedza chikoro ava nokuti akanga aenda kana kungava kuinvesti kana kuteacher training college anenge achitariswa kuzowana basa kana akanga apedza chikoro chenyu imi chezinata anenge achizotariswa kuwana basa ripi?
Kana wapedza chikoro chedu umwe anoda kuti afunde anoda kuti arape nekuti ukwanisa kuti pane kuti unove kana ada kuti ite hebali anokwanisa kuti arape akada kuti ave murapi wekuti arape achiisa mishonga yedu yechivanhu anokwanisa kuti anorapa vamwe anouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion kuti vamwe vari kuzva kuti pane matambudziko vamwe ari kuti mumwe munhu anokwanisa kuti anofirwa wekuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorwora sei saka muchikoro chedu tinofundisa yatoti atiarapeke traditional religion.
Chikoro chenyu chiri pasi pebazi ripi?
Ndina maministri maviri, Minister of Health neMinister of Higher Education and Teachers.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri. Vanoda kuti vauye kuchikoro munokwanisa kutibata pa 0712511385 0712511385 muHarare tiri pa 98 Cameroon mu4th floor zinata office.
Aiwa, maita basa sekuru.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Pakanaka. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa. Sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzeuori. Nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pa0 kusvika pa100. Nyika inenge iine 0 ichionekwa senyika ine uori hwakanyanyisa, iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena. Ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo.
Chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedze uori munyika medu nekuti katasa patakaiswa pavava tiri ku machetu cheto kunyika dzine uori dzakanyisa kupasi rino tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tidi tikuindo pane nhando dziri kumberi kwamana fistoko asi tatisa kuti tiitoo namba wachatina uori asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaizvo
tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanho adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matanho ari kutorwa
ya ndinotenderana neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veandicross and parcels southern africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzano sekuti haitambiri huori mukuita basa rayo asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pazvigaro hazvipe muenzano sawakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti ndinofanira kuita huori kuti ndigozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumadzaro edzimhosva saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana governor akambonyorwa nezvake achiti aita uri kuti titange pacha kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamotiti nyaya yakati yai ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange pacha asi temamiriro zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba
avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7 Nako kambo kaja Praisa watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeminerals marketing corporation of zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha titumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu re.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai na Chris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.